Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 1 mbudzi kana kuti November 2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Izvi zvotoda isu vana veZimbabwe kutione kuti tingagadzirise sei nyika yedu kuti tiende mberi. Nyika yedu haisi kuzokwanisa kugadziriswa neavo vematongerwo enyika chete. The issue goes beyond politicians.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti yasvika nguva yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvichigadzirisa nyika yazvo kwete kuvimba nesadak nevezvematongerwo enyika.
Musangano wakaitwa uyo hauna kupera, hauna kupenderwa. Musangano uchiri kuenderera mberi. Manzwiro atiri kuzviita ndezvekuti musangano wakamiswa nenhau yenetwork yakanesa sezvo vaiita virtual. Saka musangano uchakontinua musi wa4 mugovera unotevera uyu.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rinovimba nesadak uye nyaya yeZimbabwe ichakurukurwa mumazuva matatu ari kuuya. Vanotengesa zvirimwa kwaMutare vari kufara zvikuru nekuwanirwa nzvimbo itsva yekutengesera yeMwamuka Produce Market mumusha weSakubva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kupetwa kwemusangano mukuru pakati pevatungamiri veSadak, nyaya yeZimbabwe isina kutaurwa, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti harichanzwisisi kuti vatungamiri venyika dzemuSadak vananga kupi pamusoro penyaya yeZimbabwe. Vakafanobata chigaro chemukuru weHuman Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pane zvakatadzisa musangano uyu kukurukura pamusoro pedambudziko reZimbabwe, mashoko akataurwa nasachigaro vesangano iri vari mutungamiri weAngola ekuti sarudzo dzakaitwa muZimbabwe neEswatini dzakaitwa zvakanaka zvokuti vanovimba kuti dzimwe nyika dzichaita sarudzo muAfrica gore rino dzichatevedza nzira yakuita sarudzo sezvakaitwa neZimbabwe neEswatini. VaMandinde vanoti yave nguva yezvizvarwa zveZimbabwe kuti ivo vega vachitora nyika yavo kwete kumirira vezvematongerwo enyika.
VaHwande, patakanzwa chairperson weSadak votaura mashoko ekuti Zimbabwe yakaita an exemplary election, ndakapera mate mukanwa. Unobva watoona kuti kwatiri kuenda ndiko kwatiri kubva. Chokwadi kana vachiti exemplary election nezvatakaona pasarudzo, zvatakaona sarudzo dzadzoitwa, zvatakaona mushure mesarudzo, chokwadi hapana exemplary election iripo ipapo. Unotoshaya kuti saka boka reSadak riri kuti kudii chaizvo kana richiti exemplary election.
Pane zvakaitika kana kusaitika pamusangano uyu nezuro, pane zvisina kukufadza here VaMandinde?
Chanyanya kutitambudza inyaya yekuti iyo Sadak Summit, Extraordinary Summit iyi inouya mushure mekunge Sadak Election Observation Mission Report yakanga iri paground yakataura iyo kuti haina kugutsikana kuti musarudzo dzedu dzakaitwa vanoti pachirungu ine free, fair and credible manner. So nokudaro kana organ yavakatuma kuti izoona sarudzo yakaona izvozvo ivo voti aiwa it was exemplary, unotoona kuti panotoone dambudziko guru paorgan yacho yeSadak nekuti havasi kutoteererana pachezvavo. Wozotanga kufunga kuti pada asi ndiyo nyaya iya inogara ichitaurwa nevamwe kuti aya masangano akarwira rusununguko munyika dzakasiyana-siyana dzosanganisa yore ZANU-PF, ana ANC, Frelimo, chama chamapinduzi nedzimwe, asi they turn a blind eye kune zvakaipa zvinenge zvichi itika kune dzimwe nyika zvichiitwa nevanenge vachiti ndeve ukama unotoshaya kuti zviri kuenda kupi zvorova kuti tinondoita kunge tapererwa sevana vezimbabwe panguva yakadai
saka vaamandinde danho rotorwa apa nderipi zvoitwa sei
izvi zvotoda isu vana vezimbabwe kutione kuti tingagadzirise sei nyika yedu kuti tiende mberi nyika yedu haisi kuzokwanisa kugadziriswa neavo vematongerwo enyika chete the issue goes beyond politicians yaakutoda kuti vanhu vose vapindire vanhu vose vagare pasi vanhu vose vataurirane so all political players should be involved tiri kuti vemadzichechi ngavave involved tiri kuti macitizens maresistance association ngaave involved macsos ngaave involved wese ane chekuita nezimbabwe ngaave involved I think taakutoda dare rinouyisa vanhu vese pasi vakamiririrwa kusanganisa people living with disabilities kusanganisa vese vanhu vangafungwe nezvazvo kuti izvozvo zvinochingaite sei kuti tigadzirise nyika yedu tichienda kumberi otherwise kungatoramba kuri kuchema kusvika muna 2028 zimbabwe ikochema zvakare nekuti kana tikatadza kugadzirisa zvinhu zvedu tikatadza kugadzirisa mitemo yetsarudzo dzedu tinozongoona futi muna 2028 kuti tiri kungodzokera watakabva
avo vange vari vakafanobata chigaro chemukuru wehuman rights ngo forum vawilbert mandinde vari parunhare kuharare nestudio 7 bato rinopikisa recitizens coalition for change rinoti rinovimba zvikuru nesangano resadak kuti richagadzirisa dambudziko riri muzimbabwe mutauriri webato iri vapromise mukwananzi vanoti pakaita dambudziko nezvaishandiswa mukuita musangano wevakuru vakuru vesadak izvo zvakakonzera kuti musangano utadze kuenderera mberi vachiti ndosaka vakabva vataura pakare ipapo kuti musangano uchaitwa mumazuva matatu musi wa4 mbudzi kuangola uko vatungamiri vachaenda ivo pachavo kwete zvokushandisa dandemutande reintaneti
sangano wakaitwa uyo hauna kupera hauna kupenderwa musangano uchiri kuenderera mberi manzwiro atiri kuzviita ndezvekuti musangano wakamiswa nenhau yenetwork yakanesa sezvo vaiita virtually saka musangano uchakontinua musi wa4 mugovera unotevera uyu kuangola kwauchaitwa physically vese ari ipo vachizeyewa nyaya yezimbabwe
ko mashoko akazotaurwawo nemutungamiri weangola vachikorokotedza vamunangagwa munomaona sei
aiwa mashoko zvavo haasi mashoko akanaka asi vakuru vanorova vakaviga mupinish saka chivanhu chedu hunhu hwedu hwekuti zviitike saizvozvo asi tofunga kuti mashoko makuru achabuda kusadak achabuda musi wa4 pachasanganiwa pachibuditswa yatinoti muchirungu communique official communique yesadak inova ndiyo inotura mashoko ari official anenge abva kusadak panhau yezimbabwe nemaitikiro akaita sarudzo dzakaitwa
so kuona kwenyu munofunga kuti sadak ingaramba kutambira zvakanyorwa nechikwata chavo chavakatumira kuzimbabwe
hazvigoni kuti sadak irambe kutambira zvakabuda ripoti yakanyogwa nechikwata chavakatumira muno nhumwa dzavo dzakauya muno tikutarisira kuti hurukuro dzichanyanya kuitwa dzichange dzakanangana neripoti yakabuditswa nenhumwa dzakauya muno dzakataura kuti sarudzo dzakaitwa muno hadzina kufamba zvakanaka
saka vamukwananzi ko panyaya yenhengo dzenyu dzeparamende ichanzwikwa kubhulawayo mangwana pane zvamungataura pamusoro penyaya iyi
isisu semusangano tinotaura kuti nhengo dzedu dzakanzi dzarekolewa hadzina kurekolewa marekozi ari kuitwa nemunhu asiri nhengo yebato redu ari kuitwa zvisiri pamutemo nemusangano wezanupf uchiedza kudzikisira musangano wedu wetriple c unova ukakunda musarudzo dzakapfuura saka tinotarisira kuti matare edzimhoswa abuditse chokwadi nekuti aiwa vanhu vangu vasingafaniri kurekolewa ngavadzokera havo vanoita basa ravo kupalamendi vakamirira vanhu vakavasarudza
saka tingati kunyange mukahwina kudare redzimhosva kana mukahwina kana mukaruza hamusi kupinda mumabyelections ari kuitwa aya
zvese izvo zvichaoneka mushure mekunge dare ratonga mangwana nematongero rinenge raiita ndava isisi tine vimbo yekuti mangwana dare richataura kuti makrikosa aiitwa aya haasi pamutemo hafaniri kuitwa nengo zedu zeparamende zinofara kudzokera zvinoita basa kuti ngeparamende kunova ndiko kwakasarudzwa nevanhu zviri pamutemo.
Avo vange vari mutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vari parunhare neStudio 7. Sangano remisa Zimbabwe rakabatana nekambani inonzi Technomark. Vanoti vanoda kubudisa zvichitika padande mutande kana kuti live stream kunzwikwa kwenyaya yenhengo dzeparamende dzeCCC dzakadzingwa muparamende nemurume anoti ndiye anoona nezvemabasa muCCC anonzi Sengezo Chabangu. Nyaya iyi ichanzwikwa mudare reHigh Court mangwana china. Mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, Dr. Tavani Moyo, vanoti masangano maviri awa anoti veruzhinji vane kodzero yekunzwa nyaya iyi, vachiti zvakare bumbiro remutemo rinopa vatori venhau mvumo yekutapa nhau vakasununguka. Tabata Dr. Moyo kuti tunze zvizhinji.
Ichokwadi, musangano wemedia Institute of Southern Africa watora chidanho chekutsigirana nevamwe vanopepetawo zvakare nhaurwa veTechnomag tichienda kumatare dzimhosva pamusoro penyaya yapamatare kuBulawayo inosanganisira CCC nenhavachavangu. Unenge waivo nyaya yekuti vamiririri vematare enzvimbo dzakasiyana-siyana vakabudiswa mudare reparamende musure kwekunge kwanyorwa tsamba kuparamende. Isu semisa neTechnomagi tinoona zvakatikoshera kuti bumbiro redu remutemo rotibvumidza kutapa nhau zvakasununguka. Ndochekutanga section 63. Chechipiri ndechekuti sarudzo dzinoitirwa vanhu uyezve dzinoitwa nevanhu vachitsvaga vanovamiririra mumatare eparamende. Kana paitika chinokanganisa sarudzo idzi, zviri mukunyanya kunakira vanhu kuti vazive kuti chii chiri kuitika. Saka chatinodai kutsinidzira ndechekuti matanho atatora ndeekuti zvinenge zvichitaurwa mudare reparamende kana kuti zvinenge zvichiitanwa makakatanwa mudare rekaparamende zvinoda kuti zvizikanwe nevanenge vakaita sarudzo idzi. Hatingakwanisi zvedu kuramba tichikurukura zvikurusa pamusoro penyaya iyi nekuti yakuenda kumatare edzimhosva. Kasi chatinonyaya kutsinidzira ndechekuti zvakakoshera vana vemuZimbabwe vanopiwa sarudzo vanopiwa mukana nebumbiro remutemo kuti vane kodzero dzekunzwa nhaurwa zvisina kukanganiswa kwakanyanya nevemapato nevemitemo nemabhizimusi. Uyezve zvakavakosherawo zvakare vakaita sarudzo idzo kuti vazive kuti sarudzo yavo iri kufambiswa sei nekuti mandoiri yaendeswa pamberi pebatare kuti vazive kuti zvavakavhotera zvinoramba zvakadaro here kana zvasiyana.
Avo vange vari mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, Dr. Tabani Moyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vanoita basa rekutengesa zvirimwa kwamutare vanoti vari kufara zvikuru nekuwanirwa nzvimbo itsva yakafaranuka yekushandira yemamukwa Produce Market iyo iri mumusha weSakubva. Vanotengesa zvirimwa ava vari kubviswa kuchikanga uko kunonzi kwange kwakamanikidzika, asi vanoti vane zvinyunyuto-nyunyuto zvavainazvo zvakawanda. Mutori wedu wenhau Sydney Saizi anotipa nyaya iyi.
Amai Posha Garikai avo vanotengesa nyimo idzo vanobva nadzo kubhuyera kunharaunda ikwamatsvai vanoti nguva yavanopiwa nevakuru vekukanzuru kuti vatengese ishoma shoma pamusoro pezvimwe zvichemo zvavainazvo.
Kuno kuti kuna kusakubva kunoko. Tiri kuchema nenawe toilet hatina. Tu muri kuti pa tivhare na 11 ndemawedzero nguva yenyu kuti itifambe mbichati. Tiri kuvhura nguva ipano. Na 5 nguva yati kutengesa ishoma. Nekuti vanhu vanodoka kuti vafambe kusvikona 1. Nekuti po chimbuzi kuti tinde tine chimusika chimbuzi. Ndozvatiri kunyanya chemera izvozvo vanhu vemusika.
Ambuya Svipika Mutonhorei avo vanobva kunyanga vachichengesawo madomasi vanoti hapana nzvimbo yekuwanda mvura munguva yekunaya.
Nzvimbo yedu yakatinakira yatiri kutengesera. Taimu ndiyo iri kutishupa pari kuvhurwa musika uri kuvhurwa na5 uchivharwa na11 tinonga tisati tatotengesa. Taikumbira kuti taimu yedu iwedzerwe. Musika wedu wakakura uye dambudziko ngerekuti zuva riri kupisa tinopiswa. Mvura ikanaya tinonaiwa hapana mashedhi. Ndo dambudziko guru rendiinaro irori. Netoileti hatina. Tirikukwira kumusoro uko kubhawa uko. Fanika isusu machembere tonga tatorwadziwa. Taida toiletiwo mukati mudhuze muno.
Vamanikai kodzai vanotengesawo mbatatisi kubva kunyanga. Vanoshuvira kuti pamuzinda uyu pange paine mikova yekuti vatengi vapinde nayo yakawanda.
Tinotengesa takasununguka. Asi kanzuri yakatigadzira zvakanaka. Zvokuti munhu wese ari kurongedza zvinhu zvake mune zvakanaka. Toileti iripo yakatinakira. Yokuti haisi kubhuloka zvaiita kuchikanga uko. Bozi uko kwaiputika masuwa. Saka kuno kukwane toileti yakanaka. Zvinhu zvedu zvakachengetika zvakanaka. Plus patakagara pakanaka. Chikumbiro chatingori nacho tichivhurwa magedhi acho handei. Even makastoma edu ari kutenga akasununguka. Saka ndoo zvazvakanakira panapa. Pane security.
Asi vaitai mucharwei vanotengesawo maranjisi avanobva nawo kumarondera. Vanoti nzvimbo iyi itsva yakanaka nekuti vatengi vanokwanisa kusvika pasina dambudziko. Asi vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mukanzuri yeguta remutare vaspren mutewi vaudza Studio 7 kuti chichemo chekuti pamusika mutsva hapana chimbuzi manyepo sezvo chiripo asi chiri kunze kwenzvimbo inotengeserwa nevarimi. Vatiwo havazi kuzowedzera nguva yekuvhara kwemusika.
Mutongo wakatarwa ndewokuti maproduce market anotanga kushanda kubva na5 kusvika na11. Haisi retail market inoramba yakavhura kusvika zuva ridoki. Chechipiri kanzuru payakagadzirisa mwamuka produce market yakavandudza dzimba dzekushandisira dzatingati matoilets dzepamwamuka idzo dzanga dzisingachashandi. Zvakabva zvapa kuti vashandi vedu, matraders edu nevachaenda kunotenga vave nenzvimbo yokuzvibatsira nayo yakakodzera. Tikutarisira kuti mugore ra2024 tichange tiine imwe imba yatichange takuvaka mukati meproduce market kukomplimenda iyo yatakatogadzira iri kushanda pari zvino. Nzvimbo iri kushanda pari zvino haisimbori kure kwokutoti zvingatoita kutaudza kwematraders.
Vanotengesa ava vanobhadhara dhora rimwe chete rekuamerica pazuva. Mabasa ekuzviitira aya ari kupa kuti veZimstat iti vanhu vanosvika zvikamu 21 kubva muzana kana kuti 21% ndivo chete vasina mabasa. Iri ibhindauko riri kurerutsa matambudziko ekushayikwa kwemabasa ekubayirwa zvitupa. Asi dzimwe nyanzvi munyatsi zveupfumi dzinoti pakashandiswa chikero chinoshandiswa nedzimwe nyika huwandu hwevasina mabasa muZimbabwe hunotogona kusvika pazvikamu 50 kubva muzana kana kuti 90%. Ndakamirira Studio 7 kusa kubva Mamutare, ndini Sydney Size.
Chombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Munewsday, sangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization razivisa kuti zvirwere zvekufungwa pamwe neuwandu hwevanhu vari kuzviuraya zviri kukwira muZimbabwe kana ichienzaniswa nedzimwe nyika, richiti izvi zviri kukonzerwa nemamiriro akaita zveupfumi munyika pamwe nekunetsana muzimba. MuNewsday makare pave nekurwisana pakati pevanhu vanorwira masimba musangano revakamborwa hondo yerusununguko reZimbabwe War Veterans Association. Vatungamiri vesangano iri vatsva vachiti vakabvisa pachigaro vaimbova sachigaro waro vaChristopher Mutsangwa, avo vakange vari sachigaro kwemakore gumi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda basa rekuchengeta varwere neharahwa muBritain vanonzi ndivo vanonyanya kushungurudzwa nekudzvanyirirwa pabasa. Vanobetsera vanonetseka muBritain vanoti vashandi ava vanomanikidzwa kushanda kwemaawa mazhinjisa uye vachishungurudzwa zvikuru. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chabangwe, munari raiti ngadzinge chamisa, anodzinga chamisa pati ndeyake here chabangwe wacho? Ndeyake pati iyo, ndeyake iyo dina nacha chabangwe wacho iwo hopo chimono. Kana wakapuwa mari nezanu pefu, jiwa wakanyarara hopo chimono wazvinzwaka, jiwa wakanyarara. Isiri kusafa pane Zimbabwe nokuda kwako iwo hopo chimono nezanu pefu. Usafungudza kuti kwanzi chamisa tinofa takamusiya. Chamisa ndowatinotofira chamisa. Ndakutokuudza hopo chimwe usafungudza kuti mesi vakuzama kuti kwanzi zvoni ngauye vakozomutsa triple C chamisa dzingwa. Hatitombofi takavada natifi takavatevera ndizvo takutokutaura. Uye munhu anonzi chamisa ndowatiri kuda uyauyu. Ndo watiri kuda ndaripo nevacitizen noti zvako iwe zvakutaura hopo chimwe. Hatine newe hopo chimwe takutokutaurira tiri kuona dya mari zanupefu wakapiwa ende kuti.
Oh finish. Mambodhuterere. Zvamurimi zvemaimboti hanzi hei, pfambi hakuna mapiwa, ikapera unodzingwa sembwa. Kuzvazvipi kuti zvamachiitira mambodhuterere, tanyara kunyara mazwa, tanyara mambodhuterere, tanyara.
Risei pastudio 7 apo. Ya, zvakuoneka kuti musi wa23 August mavhotsi akabiwa. Zvakuoneka kuti vanhu vari kutungamira havasiwo vakatsarudzwa navanhu. Murume anonzi Charamba uyu abvunzwa mubvunzo maererano neSADC summit zviri kuitika ipapapo zveZimbabwe. Ada kuedza kuramba, haana chaapindura, chaangogona kungonyenama kamwe kakuseka kayakayakaya kanoratidza kuti mbavha iri kubvunzwa zvabiwa, iyo ichiziva kuti ndo yaba ndo zvaaita. Neuyo murume anonzi Marapiro uyu, vakomana kanguva yenyu ichakwana, ndichashaya kwekuraramira. Vanhu vakataura musi wa23 August kuti havachadi tungamirwa nemimi, but imimi kuda kungotungamirira vanhu vasikachadi. Nguva yenyu ichakwana mazanupiyo.
Mangwanani pastudio 7. Makadii kwamuri vese. Asi takachengetwa. Handiri kushamisika nemashoko anotaurwa navachinamasa kumapepa uku. Vataura kuti hatiri kutenda chaizvo nezvekuita navachavangu. Ziri kutaurudza pachena kuti vachavanga vari kuda kudhistura triple C ndivo vari behind it. ZANU-PF ndoiri behind it. Zviri ngori pachena pavakaisa marecords avo. Vamudenda vakamanyira kundomisa nhengo dzetriple C kureva kuti vanotoziva zvavakaita kutenga vachavangu kuti vaiti zvavari kuita, but hapana chisingaperi ende mwari vari kuona zvezviri kuitika. Tongozvisiyira mumaoko amwari nekuti vana vezimbabwe tatambura nguva yakareba. Dei mwari vakasira kupindira vakabvisa vanhu vane mupimbido wakagaivava vadzvanyiri vatidzvanyirira. Takarwisa Smith, tirikurwisa Smith nenyaya yekuti vanga achidzvanyirira vanhu vatema, but manje takuzvanyirira pachedu. Chatakabvisa iganda chete. Utsvanyiri huchiri kuenderera mberi asi huchapera sumapera zvakaita kuna Smith. Tatenda maita basa.
Pastudio 7 nhasi vauya, hanzi vauyi vekugutu west uko vauya vachititi zvoni vakati adhiresa musangano, asi nyaya dzaitaurwa ipapo hanzi mukavhotera kana triple C kana independent tichauya kuno kutokugadzirisa minda tichakutorerai. Saka chokwadi hamhino kuti nganunurukewo sei vanhu vekugutu west nemabielections ayada kuitwa. Hatina zororo kukwaungonzi kukwangoda ya musangano. Musangano ya chotengi chitukwa chishungurudzwa kudzero dzedu dzichitorwa. Saka chokwadi chokwadi atashaya kuti tingaite sevo kuzviudza wachangati nzwewo atamushayiwa.
Studio 7. Halo, anajonga kande miri ramwe wese. Zvano vefa tikuwadza vakomana. Aiwa tikutongochema kudai sadhaki yati tiro zviri nani tapinda nemukomana nekuti uhuri hwacho hwakanyanya, uhuri hwavari kuita hwakanyanya. Iko zvinozvi kune nyaya yanetsa kunonzi kumhondoro mubayira kugoro nuku. Kune vanhu vakatora minda yevanhu nenhaya yekuti vane mari vanogonobhadhara kumachifu. Chifu akabhadharwa mari akatotorera nherera minda yadzo nemakuva nechii. Saka zvino vanhu vedunhu vashaya kuti kuvoitawo sei kuti vataure chifu akataura kuti ndokudzingai mudunhu mavo.
Pastudio 7 ari kutaura ndiCrispin Ben kumambana uko kwachivimukoka. Avo vanhu vari kuti mhiko dzechinyakare hakuna vari kunyepa. Kwedu uku pane mumwe mukomana akawana chimupanzi achirima nemusi wechina, achitema munda nemusi wechina. Akanzwa kukosora sure kwake, akanzwa kukosora kusure kwake atarisa akawana chimupanzi. Chikati tinokumbira mvura chikamutaurira nechirungu. Chikageza maoko chikanwa mvura, chanwa mvura chikati nhasi izuva risingasenzei, uri kusenza sei? Ndichambodzika misha mundione vazukuru vangu. Chakabva chatora nzira inoenda kumisha iye mufana ashamisika nechiitiko ichocho. Akatevedza soka zacho akanokuza vamwe vanhu vakaronda vakaronda. Ikasvika dhuze nemisha makumbu ndobva ashayika. Mukoma reye ndiri kutaura so akatofa akashaya. Saka kuvanhu ivavavo vari kuti anzi chinyakara achipo, muvaudze kuti ngavasiyane nezvokupikisana nezvinhu zvavakawana zviripo. Ari kutaura ndisabhubheni ndinobva kumambana uko kugoki. Zvinhu zvakaitika kwedu zvakaitika izvozvo ndofunga izvinhu zvine tenezi zvaitika. Akatoshaya mufana watinoziva isu nenyaya yavari kupikisa iyo. Tatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro chipiri, Israel yakabomba kamba inogara vapoteri padyo neguta reGaza ikapunza dzimba dzakadurikidzana dzakawanda. Kunyange hazvo vanhu vechiPalestina vanopfuura miriyoni vakatiza misha yavo, vamwe vazhinji vachiri munzvimbo dzavanogara. Nezuro kwakare mauto eIsrael akaudza nyika neAmerica kuti auraya umwe mukuru wemauto eHamas, Nasim Abu Ajina, anonzi ndiye akaronga kurwisa Israel kwakaitwa musi wa 7 gumi guru. Mukuru wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vari kuramba kurudziro yekumbomira kurwisana neHamas kuti patsvagwe nzira dzekugadzirisa zvunhu.
Ndivayo
Baba Baba
Nivateriri vayo.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. sangano rinovira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti yasvika nguva yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvichigadzirisa nyika yazvo kwete kupimba neSADC nevezvematongero enyika. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rinovimba neSADC uye nyaya yeZimbabwe ichakurukurwa mumazuva matatu ari kuuya musi wafo mbudzi. Vanotengesa zvirimwa kwaMutare vari kufara zvikuru nekuwanirwa nzvimbo itsva yekutengesera yeMwamuka Produce Market mumusha weSakubva. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Development.